Sangano rekuti United Residents Association kana kuti Gura ndiro rake rakaronga ratidziro yanhasi. Gura ingaisa chikumbiro chekuratidzira kumapurisa asi mukuru wemapurisa eMasvingo East akaramba kuvapa mvumo. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muGura Valoid Mfudze vati vagare vaedza kufamba mumigwagwa vachiratidzira asi vazodududza mushure mekuona masoja nemapurisa ange akapakatira zvombo achiuya kwavari.
Mapurisa epaguto akatifonera nezuro pakati pousiku achiti tuiri zvotora gwaro ratakatavaudza kuti tichaita demonstration musi wa16. Asi ndoda kuti kwapari pakati pousiku takatya kuti tingainda kupane zvimwe zvavangu na kuchiita sezvo mazuva anga apfuura vamwe vedu vakanga vambobatwa nevasori vehurumende. Saka zvatazoita tazonotora gwaro redu makuseni. Gwaro ranga achitaura iro kuti vanga vachirambidza demonstration achafanira kuti tiite. Asi isu tanga tatomobhilaiza vanhu kubva munzvimbo dzakasiyana-siyana vanga vauya asi vazodhisipeswa nemapurisa anga akapakata zvombo zvavo nemasoja afamba achiimba murokesheni pamwe chete nemurengi. Asi nokuda kwechiitiko ichochi isu zvataakuita tava kuchiaprocha malawyers edu semapurisa for human rights tochiita appeal kuhigh court tichitarisira kuti mazuva anotirayiwa yaya tinofanira kuti tiindire mberi nedemonstration yedu sezvo iri kodzero yevana vezimbabwe kuti vange vachiratidza kunyunyuta kwavo pane zvinenge zvichiitika munharaunda dzavo.
Vatori venhau vestudio 7 vazosvika pamupanda wana masoja adzokera kukamba yavo iyo iri pedyo negrowth point. Mapurisa ange akapakatira kuti anga akazara mumugwagwa yose. Mumwe mugaro wekwagutu varasewo mudoro vati vari kututsumwa zvikuru kuti hurumende yava kushandisa mauto kuti apindire munyaya dzevanhuwo zvavo kunova kutyora bumbiro remutemo.
Pane kutsutsumwa kukuru mukati mevanhu nokuti hazvisati zvamboitika kuonekwa masoja akapakata achitenderera mukati memarokesheni.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mumapurisa nemauto varamba kutaura nestudio 7 nezvedanho ravo rekurambidza vanhu kuratidzira. Ndakamirira studio 7 kwamupandawana, ndini Gandri Maramba.